Momwe vakaremara vamenas mukuviri vanoti kunyorwa kwegwaro rinobatanidza vana vese kunoita kuti zvinodiwa nevana vakaremara zvisakosheswa munyaya yedzidzo. Vamukuviri vanoti ngwaro hutsva hwahutsananguri kuti varayiridzi vachadzidzisa sei vane hurema hwakasiyana siyana.
Panyaya dzekuti mateachers acho chaiwo havana education yakanyanya kuti vanotiita sei vanhu vane disability. Katasa in the new curriculum totona zvokuti pakangonzi inclusive to everyone, but vane physical disability, madf, vari blind, we are not covered. Kai review haina zvakanyanya zvairi kutarisa kuti isu tichitaswa zvakaita sei.
Amai Miuka Gombera vane mwana akaremara. Amai Gombera vanoti nekuda kwekuti vazhinji vane hurema vanotora nguva ndefu vari pazvikoro, hurumende yaifanirwa kuratidzawo muhwaro hutsva uhwu kuti vachabatsira nekuendesa vana vakaremara vakuzvikoro pachena, sezvo vazhinji vachibva kumhuri dzinoshaya.
Tinini tinototeratisira kuti dai vachiti vana vane vakaremara vachivadzidzisa mahara, ende zvikoro zvacho zvinenge zvichidhura. Saka dzimwe nguva unenge usingakwanisi paunozoda kuti umuendese mwana wacho kuchikoro kuti abatirane nenguva, zvinenge anenge asingazobatirani nenguva ya
vachausitsikani. Avo vakaremara vanoti nguva zhinji hurumende haitereri zvichemo zvavo.
Nyangwe tikataura zvatinenge tichitaura, hatina munhu anogona kukonsida kana kutiteerera kuti tiwanzwe zvatinenge tichitaura. Zvinogona kunzikwa asi vazvinzwa vongozviti tichazviita, asi zvava kuzoraswa. Hatina pundutso yatinozoona pamberi apo zvichinge zvaitwa kuti zvaitwa.
Nyanzvi munyaya dzekudzidzisa vanhu vanorarama neurema kuZimbabwe Open University vaLincoln Hlatshwayo vashorawo zvikuru hwaro hutsva hwedzidzo. VaHlatshwayo vanoti hwaro hutsva uhwu kunyange hwaiswa mune mimwe mitauro hausati hwanyorwa nemutauro wemaoko kubatsira vasinganzwi nevasingatauri. VaHlatshwayo vanoti hurumende yaifanirwa kuratidza muhwaro uhwu kuti vane hurema hwakasiyana siyana vanobatsirikana sei mukuwana kodzero yedzidzo.
Haina kunyanya kujeka. Yes, pane vara rekuti inclusivity riripo rakanyorwa, rinosanganisirawo kuti tinotora munhu wese kuti abatsirike or abenefite from the new curriculum. But isusu manje vedisability tobva tati kana tavaunganidza vane hurema nevasina nemayouth nemadisadvantaged vulnerable groups, then what tinoita sei navo? Ndopa nenyaya yedisability ipapa. Pama methodologies hapana mamethodology ari atingati ari specific to disability. Hatina kuti maticha anoticha sei, zvinhu zvacho zvese zvingori generalized. Saka ipapo ndopa tine dambudziko nenew curriculum ipapo. Tikatarisa masyllabus ese akagadzirwa emamwe maminority language avepo, asi hatina sign language syllabus. Ipapo tine dambudziko zvakare ipapo kuti taita sei se disability movement.
VaHlatshwayo vanotiwo kunyange makore anonzi vana vatange kuchikoro anova pakati pemana nemashanu anoratidza kuti hwaro hwakanyorwa pasina pfungwa dzevanomirira vakaremara.
Kubva pakutanga paECDA, right, tikatarisa zvakaita seage chai chai chai, tiri kunzi vana 4-5 years kupinda pakutanga chikoro. Asi unoona izvo kuti vano vanourema vamwe vanozotanga kuya kuchikoro vane 10 years or so. Tinoita sei navo kana vadaro? Vazhinji vacho hakuzi kutarisira kwavo kuti vave kuchikoro vane 10 years. Maybe vanenge vachiatenda imwe period vachiita vane medical conditions anofanira kuatendwa tu.
Vanomiririra vanhu vakaremara mudare reSenate vanyama yavo Mashavakure vanoti kushayikwa kwezviga zvakaita segwara remutauro wemaoko ndezvimwe zvinoita kuti zvido zvevakaremara zvisarire shure.
Nyika yanga isati yava neinonzi National Sign Language kana National Sign Language Policy. Saka izvozvo zvinhu zvaichida kuti zvakakurumidzawo kugadziriswa hurumende ibatane nemamwe masangano akazvimirira atikati maCSO kana kuti maNGO angabatsira kuti zvinhu zvakadai zvikurumidze kugadziriswa kuitira kuti kuve neNational Sign Language Policy, National Sign Language pachayo inonyatsozivikanwa kuti iyi ndiyo National Sign Language yeZimbabwe.
VaMashavakure vanotiwo muhwaro hutsva uhwu hapana kujeka kuti vakaremara vachange vachiwana dzidzo sei. Vane hurema vanoti Kunyange hazvo pava nenguva vanyorera kuhurumende kuti vasangana negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kuti vakurukure zvinyunyuto zvavo vanoti havasati vapiwa mukana uyu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vaDokora sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.